Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Mutungamiriri weZanu PF kuManicaland wokurudzira nengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema wavaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero muchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 naPastor Mark Pasi Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Momo yevatsigiri veMDCT nhasi vawaniswa mukana wekuonekana nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa. Mutumbi wavatsvangirai waendeswa pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Rikaitinzwe kuna Thomas Chiripasi kuti zvimire sei ikoko. Mukoma Chiripasi, mungatiudze kuti kwakamirawo sei ikoko?
Wangu vanhu vanga vari mavhu nemarara pamuzinda weMDC paHarvest House apo pavataurwa navo nemutungamiriri weMDC vari zvino vaNelson Chamisa, avo vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vachifamba nevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga navaTembo Mohadi vaenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai kuHighlands. Vamunangagwa vavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dzakachena senzira yekuzadzisa zvido zvavatsvangirai, asi vativo sebato vachagara vakavhura ziso nokuti vanoziva kuti ZANU-PF inowanzoita chikiribidi musarudzo nguva nenguva. Zvichakadai, mumwe wevana wavatsvangirai anonzi Richard Tsvangirai uyo asiri mwana womudzimai wavatsvangirai wekutanga Mushakabvu hama yeSusan Tsvangirai audza vatsigiri veMDC ava kuti vachamisa vanofanira kuzadzisa zvaidiwa nababa vavo, asi vamwe vana vose vavatsvangirai vanga vasipo pamusangano uyu.
Mukoma Thomas,
chimwe chaitikawo zvakare ndechekuti mutumbi wavatsvangirai pawabva kuchechi yeMethodist wanga wakatarisirwa kuti unge uri pamuzinda weMDC, asi izvo hazvina kuitika. Mutumbi uyu wabva kuchechi wakananga kumba kwavatsvangirai kuHighlands uko kwauri kurara nhasi, wakamirira kuti uzoendeswa kuFreedom Square mangwana pachave nerimwe gungano zvakare mutumbi uyu usati waenda kuBohera kwaukatarisirwa kunoradzikwa nechipiri.
Aha, ndokubatai muromo ipapo mukoma Thomas. Ko, pange pachitaurwa kunzi tiri kutarisira vatungamiriri vemapoka anopikisa vekuKenya nevekuNamibia kuti vagotaurawo neruzhinji rwemomo paHarvest House, izvi zvaitika here?
Musangano uyu wakutwa nemutungamiriri webato rinopikisa rekuNamibia reAGT vaMark Henry Venami, avo vati ruzhinji rweZimbabwe runosungirwa kuzadzisa zvido zvavatsvangirai sekuti munyika muve neutongi hwejekerere kubudikidza nekuvhotera MDC musarudzo dzegore rino. VaRaila Odinga, avo vaibva vamutungamiriri wehurumende kunyika yeKenya, vanga vakatarisirwa kuuya pamusangano uyu asi havana kuzokwanisa vakatarisirwa kuti vachapinda munyika mangwana uye vakatarisirwa kuzotaura pagungano ramangwana. Kana vasina kutaura pagungano ramangwana, vakatarisirwa zvakare kutaura pacharadzo kwavatsvangirai. Zvichakadai vachamisa vati vatambira mashoko enyaradzo kubva kumutungamiriri weSouth Africa vasiro Ramaphosa nedzimwe hurumende dzakati wandei muAfrica yose.
Aha, aiwandoda kuti ndikutendei mukoma Thomas Chiripasi nekukurukura nesu muchititsanangurira zviri kuitika paground. Mova nezuva rakanaka.
Tinotenda.
Avo vanga vari Thomas Chiripasi, mutori wedu wenyaya, ari pari par Harvest House kuHarare kune mhomho yeruchinji rwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendawo kumba kwavamogen tsvangirai mangwanani ano, uko kwavanobatawo maoko kumhuri yekwavatsvangirai. Vamunangagwa vaperekedzwa nemakurukota ehurumende ane chitsama anosanganisira vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo pamwe chete nedzimwe nhengo dzeZANU PF. Vamunangagwa vanonzi vavimbisa kuti hurumende yavo ichamirawo nemhuri yavatsvangirai kusvikira basa rekuradzikwa kwavo rapera. Vanongorora zvematongero enyika uye vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muPretoria kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti vanoona zvaitwa navamunangagwa zvekunochema nemhuri yekwatsvangirai sechinhu chakakosha zvikuru pachitariswa chivanhu chedu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitwa nemukuru wenyika zvinoda kuti zvirumbidzwe, nekuti chakanaka chakanaka mukaka urungwe munhu. Vaenda kunochema vanga vari mutungamiri webato rinopikisa guruguru muZimbabwe. Varadza unhu unotarisirwa pachivanhu chedu kuti pashaya munhu. Munoda kuti mese senharaunda, kunyange manga muine pamaipikisana, musangane muchinyaradzana nevafirwa.
Muri kuona here sekuti hurumende iri kuedza kumedza musangano weMDC nekuvaitira zvakanaka?
Hapana anganyatsoziva chokwadi kuti hurumende yakanangei, nekuti ngatirangarirei kuti tine sarudzo dziri kuuya. Naizvozvo vakuru vedu vanotaura kuti rinonyenga rinowarara, rinozosumudza musoro rawana.
Tanzwawo vechidiki vemusangano weMDC vachiita sevane kunun'una kuti ZANU PF yaakuita senge ndiyo yaakuenda kumberi mberi pabasa rekuchengetwa kwavatsvangirai.
Nyaya iyi ingaonekwe nepaviri vazvininga, nekuti nhoroondo yezvematongerwo enyika emuZimbabwe inotiratidza kuti vamwe vevanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya vatsvangirai ndo vamwe vevanhu vaivashungurudza. Tsvangirai vakarohwa, pane vaida kutotora upenyu hwavo chaiwo. Vanhu vese ivavo vakanga vari kudivi reZANU PF kana hurumende yeZANU PF. Saka vechidiki pavanenge vachiradza kunyunyuta, ndoo zvimwe zvezvinhu zvavanenge vachirangarira kuti aiwa, imamugoni kuita sekuti ndimanyanya kurasikirwa munhu wamaishungurudza kudaro.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro webato reZANU PF amai Opa Zvipange Muchinguri Kashiri, pamwe chete nasachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro, nhasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dziende kunochema mutungamiriri weMDC vaMogen Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kumusha kwavo kwahumanikwa kuBhowera. Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya nhasi pamusangano webato ravo weProvincial Coordinating Committee PCC wekuvagamuchira pakusimudzirwa kwavo kuve sachigaro weZANU PF munyika yose. Vaudza nhengo dzavo kuti hapana chakaipa pakuenda kunochema uye kubata maoko pachavibva vatsvangirai, sezvo ari mwanakomana weZimbabwe wekudunhu reManicaland uye vakashanda vose muhurumende yomubatanidzwa. Mai Muchinguri Kashiri vashora pfungwa dzekuti kunochema vatsvangirai kana uri werimwe bato unenge watengesa.
Pfungwa dzakasiyana, chirega kubva wati nazvo varava kutuka takaenda isusu tichisvika tichibata mahoko. Zimbabwe.
Mashoko amai mchinguri kashiri atsinirwa natsachigaro wezano PF mudunhu remanikale neva Mike Madiro vamadiro vati kunochema vatsvangirai neimwe nzira kunobatsira kuti vakwanise kuwana rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi mishoma inotevera vamadiro vati vatsigiri vezano PF vafanirwe kuenda kunochema mufi vakapfeka mbatya dzemusangano wavo sezvo zvichizokwanisa kuitisa mirizhonga sezvakamboitika parufu rwemudzimai wavatsvangirai amai Susan Tsvangirai makore akati kuti apfuura apo vakashayika mutsaona yemotokari vagift kagwida vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF kuno kumanikaland vakagwida vakurudzira nhengo dzebato ravo rezano PF kuti dzisarege kuenda kunovigwa vatsvangirai senzira yekunotapa urongwa hwebato iri nemusi wechipiri
saka nende kusangana nevanhu kuboera ari vakira ivo kunge tivimo zvichinyetsuranaa zvinangodaona zvichiitwa nemudzidzi waone kukosha kwedu kwekusangana kwezanupia
asi sachigaro wemdct kumanikaland vadavid chimini vachitaura vari parunhare vati kuda kutsvaga mavhoti parofu hazvizi zvinhu zvinotarisirwa sezvo vatsvangirai vaive munhu ane chiremera nekudero vanoda kupiwawo ruremekedzo pakuigwa kwavo vachimini vati ino inguva yokubatana kwete kupatsanurana nenyaya yezvematongerwo enyika kana kuda kutsvaga rutsigiro nepanhamo munemwewo nyaya amai muchinguri kashiri vayambira nhengo dzebato ravo kuti vasiyane nemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo amai muchinguri kashiri vati mhirizhonga inokanganisa bato ravo sezvo ichitanda vangade kuritsigira uye zvichishoresa vati ngozi yevaurayiwa haiuyi kuzano PF
yekunobatana namai muzvuru watopera hawo isusu kuti wai isusu Zano pia vino vita distance from fast
end.
Zano pia must lead by example atidi by atidi youth jibate da hota angu youth man leader we mando rokwati wanamai gati jindisei wanawenu zero pangana ndakambota ora kuti ukauraya munhu ngozi haiendi kuzano PF inoenda kumba kwavo ndatidzidze izvozvo hazvina mazvinotibatsira uri kuuraya zano PF uri kuti vanhu vatize kunyaya idzodzo ndiri kuti vanhu vamwari ngatirambei takabata ngatirambei takabata napese kuritsvai
pamusangano wezano PF wanhasi uyu pataurwawo nyaya yekuunganidza mari kuti vakwanise kuvaka mahofisi emuzinda wavo uye nekuita mhemberero dzekusimudzirwa kwaamai muchinguri kashiri mubato nhengo dzebato iri zvekare dzayambira vechidiki kuti varemekedze utungamiriri huripo ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyd Moyo.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muhuro kusvika chishanu pamasai sai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iko zvino tombo kupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chevechidiki. Pazuai muri Studio 7 ndinokuchingamidzai zvakare svondo rino. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndauya nechirongwa chevadiki cheyouth chatinogara tichiuya nacho svondo rega rega, tichikurukura nevechidiki vakasiyana siyana, tichinzwawo zviri kuitika kwavari. Saka nhasi tabva tauya nacomrade Bhondo. Tina mukoma chidziva nhasi pano. Mukoma Happy Mo, kwazuai.
Kazuai mukoma Evans, kazuai vateereri.
Aiwa, ndinokutendai nekuti wanira mukana iwoyo kuti tikurukure tinoziva kurukumhanywa mhanywa izvozvi. Zvino mukoma Epimo, tiri kutaura nemi tiri mumazuva ekuremerwa. Mashoko enyu takatarisana nekushayika kwemukuru atisiya uyangavewo yekuti kudii tisati takurukura hedu dzimwe nhau dzakasiyana siyana.
Tinotenda. Aiwa, ndine kushungurudzika zvikuru nechiitiko chakaitika marimwe zuro ayo, kushayika kwemukuru wedu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, vangu varivo purezidendi vebato redu. Baba vatsvangirai vanga vari munhu watinoti isusu vechidiki vaiticherechedza zvakanyanyisa, nekuti panguva ino yandambiri mutungamiri wevechidiki ndonguva yavatsvangirai yavataura vakativo Bhondo, ndinoda kuti utarise nyaya yevechidiki. Tione kuti vechidiki vawana zvigaro kumaconstituency, tovane vawana zvigaro kumakanzura, vati vachange vachipinda mukabhineti. Ndoda kukona vachisenza vachimepa zvinhu izvo zvichinge zvichibuda. Saka sevechidiki veZimbabwe ndinoti tarasikirwa zvikurusa. Asi zvandoda kungondiudza vana veZimbabwe ndezvekuti baba vatsvangirai vakatipa gwara yatinotiwo vhizheni yatisharamba tichiteedzera. Iyoyo vhizheni iyoyo ndinozva kuti inonotisvitsa kuZimbabwe itsva. Saka isusu sevechidiki veZimbabwe hatizofi takabetraya baba Morgan Tsvangirai, nekuti tinoziva zvave zviri chishuviro chemwoyo yavo. Anga iri shungu dzavo dzekuda kuona Zimbabwe iri Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe inosumudzira avo vanenge vachitambudzika. Zimbabwe inopedza nyaya yekumarginalizwa kwevechidiki. Zimbabwe ine maequal opportunities for all.
Tiri kukunzwai mukoma Happy Mo. Zvino ndotarisawo kuti tiri kunzwa nekuona mhatsu upatsu iri kuitika iye mumazuva iwaya atatarisana nekuzosvika pakushaya kwavatsvangirai aya. Iri kukusiya iwo makamira papi imi sevechidiki muMDC?
Aiwa, isu kumamhatsu upatsu akutotaurwa mamwe angovowo masocial media. Bato redu rakati mazuva mashoma darika ningati zvakazonoita maringe nemusi wazoshayika mukuru wedu. Asi muitikiro wazvakaita ndewekuti takanga tatodeedza musangano mukuru wekuti tigadzirise problemu yakanga iripo mukati memusangano. Saka problemu iyoyo musi waitevera mushure mekunge vatsvangirai vashayika, ndo musi watakabva tagara sangano guru redu remusangano rinova iro inonzi MDC National Council, inova the supreme board between my congresses mukupa madecisions kumusangano. Saka iroro ragara rakabva rasila problem yakanga iripo. Yakanga iri problem yekuti ndiani ari acting president, sekuti pakanga paine kusanzwisisana ipapo tikati aiwa musangano une vanhu. Vatsvangirai vakagara vachiti aiwa kana tanetsana tinoenda kui kuvanhu, nobva taenda kuvanhu, vanhu vakanotitaura kuti aiwa ava acting president wedu tichiinda mberi ibaba advocate Nelson Chamisa.
muri kutaura kuti shiviro yavatsvangira yanga iri yekutiwo nemiwo mupindewo muzvigaro zvekumiririra munzvimbo dzakasiyana siyana. Gadziriro yenyu takatarisana nesarudzo dza 2018 yanga yave papi?
Aiwa, gadziriro yedu yasvika pamusoro chaizvo izvezvi. Papa pandiri ndakatoreceive malist kwatakaita mapout nepap kuti ndio kunenge kuchizomira mayouth nzvimbo dzakaita sana Highfield West kwatei tichimira isu vana bvondo. Takatarisa takati isusu nzvimbo yese kwakanga kwakambomira muyouth muelection ya 2018 kana kuti kwakambokondesta muyouth, nzvimbo iyoyo inoita automatic youth constituent.
Ndo pedzisa hangu ndichiti kune kumwe kunongedzerwa nongedzerwawo nekupomerwa pomerwa kunenge kuchiitwa neveruzhinji venyika vachiti mayouth ari kurasika, mayouth ndiwo anorova vanhu, mayouth ndo vanokonzera nyonga nyonga. Shoko enyu amungasiriwo ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vechidiki vakateerera ndiye kuti kudii?
Aiwa, ndinoti kana kuine mayouth anorova vanhu asi mayouth ekuMDC Alliance kana MDC the movement yandiri chair, isusu toda kuti mumwe nemumwe azvipire anozvishandira tisenzere nyika yedu kuti open space sevechidiki veZimbabwe yatinokwanisa kuti tiri kuzvimiririra, such that tinokwanisa kuva maresponsible citizen because tinenge takuziva kuti there is something for us in whatever we are doing as a government, as a nation.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei mukoma Happy Muchidziva nekuve nesu pachirongwa chedu chanhasi tichitarisana nekuchema kwamuri kuita mukuru wenyu vatsvangirai. Maita zvikuru nekuva nesu.
Aiwa, ndinotenda vechidiki, ndinongoti define, secure and defend your future.
Aiwa, zvakanaka. Iruzhinji rweZimbabwe nemhuri yedu yeStudio 7 avo vanga vari mukoma Happy Muchidziva, vamwe vanovaziva nekuti Comrade Bvondo, mutungamiriri weboka revechidiki muMDC. Tinokutendai nekuve nesu muchirongwa. Tichadzoka zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwezve vechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Zita rangu ndinonzi Ivan Zininga. Iko zvino tombochienda kuchikamu chedu chechitendero, uko kwamuchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 naPastor Mark Percy Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu, unodipa simba.
Kana ndakaneta,
ndichitadza kufamba, imi mari makanaka, unodipa simba.
Manhero akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Vana veZimbabwe vanomanya-manya neshoko rashe kunyika dziri padyo nedziri kure, asi nhasi ngatiendei kulista kuUnited Kingdom tinonzwa zviri kuitika ikoko.
Yeah, the Pastor Mark Percy Mupindu, Tiriku United Kingdom, Leicester, Tino Tungamira Church Ikoko, Church for All Nations International, in about 17 different nations. Mainly we focus on the youth and my couples, and then we also do a lot of leadership training.
Mataura nenyaya yevechidiki munoshanda navo sei?
Yeah, my daughter who is 24, the leader of youth. We allow the youth to be free in terms of my meetings avo, my topics I want to discuss, so I want to have meetings avo.
Zviri kuitwa vechidiki uye zvavari kuitavo ivo pachavo zviri kubudisa mabvudzi here?
Taitotaura this Sunday kuti group youth leader havana kuwanda maningi sterek, but varikutanga kutotreta grow a lot of them. Yeah, vanoma activities avo havanoito ivo, but we focus on them serving kuchechi, them having their meetings and also going out in the community.
Mataura pamusoro pevakawanana avo vamunoti ma couples.
Yeah.
Munovaitirei?
My marriages kana tiri kuno diaspora, they shake a lot because of culture change and some of the challenges we meet, especially in the UK. chinowanzo kuti macouples aite maproblem nyaya dzemari nyaya dzevana child care you know just the culture shock a lot of things kana wakuno things change and then tinotaurawo manje bhaibheri tinounzwawo bhaibheri manje in their lives because bhaibheri kandori nemasolutions ese kumayouth macouples
ko pastor pasumpindu vatende vanouya kwamuri vachichema kuti minamata yavo haisi kusvika haisi kudavirwa nanyadenga munovati chini
kunaka kune vanhu vakawanda vatinotaura nawo vanodaya ningati quick fix yeah Yeah, and not microwave Christianity, but no longer can one matter over off about it. So it's not changing, no. At times, as it changes, chop chop. No fun out of those out, can I go on my habits? I said, right, just all the time. At times, no matter what, I'm still a farmer. We are all in the inner pastor's family. You are looking for a quick fix. I connect quick fix. I po.
The papi mbaibheri pane shoko rinokubatai nesimba nekukurudzirai kuita basa renyu
yeah kune scripture kuna Isaiah chapter 40 and ndinowanzo ndinoifarira scripture here kuna Isaiah chapter 40 verse 30 and 31 in other words your day that wait upon the Lord shall renew their strength they shall mount up with wings like an eagle they shall run and not be weary they shall walk and not faint So, in him as a pastor, little need those strengths, man, you know, from now on. So, in the end, you don't have a open, you want to be in it, you want to be in this. Can I listen to this? I want to be in
Vadiwa vatereri, tashika kumagume chorongwa chedu chanasi. Avo vanga vari Pastor Mark Pasumpindu, ve Church for All Nations International. Muno kuna kuwabata pa phone, kana pa WhatsApp, pa number, zinoti
44-754-580-8173 Tinotenda tanonoka wande tichivimba kuti muchange munaye zvakare svondo rinouya panenge achitunzira chimwe chirongwa chezvechitendero makaterera ku studio 7 tichitepfenyura tiri mu Washington DC
People start to turn it around when they triumph over poverty. I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the alcoholic. I wanna be there for the drug addict. I wanna be there for the victims of violence and abuse. I wanna lend a hand. There's too many knives. Too many knives. Please, 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 please,
My course is beyond my table. My core past the mountains and valleys. The wastelands of my land meet me there. And set infected pastures yearn for my presence. The skies are blue. As they said to I wonder, do they need me?
I wanna be there when the people win the battle against AIDS. I wanna lend a hand. I wanna be there for the victims of violence.
Kambo kakanyorovera kanonzi tumamina kachipa kuna yu masekela kabakati swededza kumupendoro wechirongwa chedu chanhasi totarisa misoro yenhau dzedu zvakare momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiriri webato ravo vamogeni tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare Utungamiri wezanu PF kumanikaland wokurudzira nengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema vamogeni tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kubhohera muchikamu chedu chechitendero manzwa kuna tanonoka wande achitaura napastor Mark Pasimupindu vekereke of all nations vari kubritain Kana mchida kututumira tsamba mbozha, zitumire ku Studio 7 at voashona.com. Anokuone kai ne mufaro ndini Evans Zeninga.
So who is the card?